Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu kurume 1 2019. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inobatsira Zimbabwe nemari yekutenga chikafu inoita mamiriyoni 10.5. Vamwe vagari vemuHarare votarisana nedambudziko rokushayiwa mvura. Zvinhu zvoita manyama amire nerongo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa panguva iyo bato iri riri kugadzirira kuita kongiresi yayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica kuburikidza nesangano rayo rinopa rubatsiro reUnited States Agency for International Development, USAID, nezuro yakapa rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni 10.5 emadhora kuitira kuti mari iyi ishandiswe mukutenga chikafu chekupa vanhu vakatarisana nenzara. Mumiririri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakazivisa nezvorubatsiro urwu nezuro muHarare apo vasangano reUnited Nations raiparura chirongwa chekupema mari inoita mamiriyoni 234 emadhora yokubatsira vari kutambura. Sangano reUnited Nations iri rakapawo rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni 10 emadhora iyo yakaziviswa nemukuru anoona nezvorubatsiro vaMark Lowcock avo vari kushanya muZimbabwe. VaLowcock vakasanganawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivazivisa nezvokuparura urongwa hwekutsvagira Zimbabwe mari. Vanhu vanosvika mamiriyoni 503 ezviuru vanonzi vanoda rubatsiro gore rino, asi rubatsiro rwuri kutsvagwa urwu runonzi ruchapiwa kuvanhu vanosvika mamiriyoni 202 ezviuru. Kunyange hazvo hurumende iri kuti ine chikafu chinosvika matani 500 ezviuru chiri parutivi, vakawanda vanoona nezvorubatsiro vanoona nezvorubatsiro vanoti nyika inoda rubatsiro nokusakisa sezvo gore remwaka uno rakaderera nekuda kwekusaya sokusanaya kwemvura zvakanaka. Nyanzvi dzokurima dzinoti kushayikwa kwemvura yakakwana mwaka uno kuchaita kuti goho rechibage ridzikire kubva pa 1.7 million tons akawanikwa gore rapera kusvika pamiriyoni imwe chete yematani. Mukutarisa nezvedambudziko renzara iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wesangano reOxfam muZimbabwe vamachinda marongwe kuti tunzwe mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu.
Chokwadi chiripo Jonga ndechekuti tiri panguva yakaoma, gohwo harina kufamba zvakanaka. Kwatinoshanda isusu kwatinenge tine atinoti mabasa atinobata neveruzhinji, tinoona gohwo risina kufamba zvakanaka, chibage hachina kukwanisa kusvika, zvichireva izvo kuti rino richava gore renzara. Tinoona zvakare zvichiratidza kuti vanhu vachaita nguva yakati rebei yavanenge vasina chokubata cheuviri. Uyezve nemazera unozviita kuti kana mvura isina kunaya zvakanaka, zvinorevawo futizve kuti even nemombe nezvifuwo zvedu zvinoshaya mvura. Saka tine tarisiro yekuti achava nekutambudzika kwakanyanya. Asi chimwe chatazo nyaya kuona chiri kunyakutibata seOxford nyaya yekuti chiri maguta. Makore saya taiziva zvara chionika kumaruzevha kana mburi yatadza kunaya. Asi nenyaya dzekuoma kwakaita nyika nekuoma kwakaita upenyu muZimbabwe, tiri kuona vanhu vari mumaguta zvakare vachitotarisa kuti vachada kubatsirwa nezvokudya kunyanya sei vanhu vechikadzi. Saka tiri kutoona kuti panogona kuita dambudziko gurusa kana vanhu vakazobatsirwa.
Tiri kuonawo masangano akaita seUnited Nations vatotanga kusimudza mureza wekuti vanokwanisa kubatsira vekunze vakwanise kubatsira vachiti vanoda mari inoita $234 million. Zvingabatsira zvakadii kana vari kukumbirwa mari vakanga vakwanisa kubatsira United Nations?
Zvinobatsira zvikurusa nenyaya yekuti isusu tinoshandawo pamwe chete neUnited Nations. Pachikumbiro chakaitwa ichi takatochinyora tiri pamwe tikawirirana kuti takawana mari yakada kudaro. Zvinobatsira asi hazvigadzirise dambudziko remunyika, nekuti dambudziko ratinaro rakakurisa. Kunotodiwa kuti dai zvaigona takwanisa kuwedzera pauwandu hwemari iri kudiwa iyoyo.
Takaonawo muzinda weAmerica muZimbabwe uchizivisawo zvakare kuti wabatsira nemari inoita $15 million. Uwandu ihwohwo hwakawedzerana neweUnited Nations, hamuone here zvichibatsira?
Zvinobatsira zvikurusa. Tinoda kutenda hurumende yeAmerica yapindira zvikurusa munyaya yeZimbabwe ichibatsira neuwandu hwemari yakadaro. Gore negore hurumende yeAmerica tinoiziva ichipindira zvinhu zvaoma munyika. Saka tiri kuona ichiendera mberi nekumira pamwe nevagari vemuZimbabwe ichibatsira.
Totarisawo kudivi rehurumende, muri kuonawo iri kuitawo zvakadii? Tichiona kuti masangano akazvimirira ari kubuda pachena mukupema, hurumende hatisati tanzwawo kuti zvakamira sei.
Jonga nyaya inoitika ndeyekuti kazhinji kacho flash appeal kuti idaidzirwe semadaidzirwo ayaitwa neUnited Nations. Kazhinji kazhinji tinoziva kuti hurumende inenge yapabvumiro kuti zviitike. Saka tisingazozivi vose vanhu vanenge vachishanda hedu tiri patinenge tichishandira tisingakwanisi kutaura takamirira hurumende. Asi tatoziva nechekuti pabasa ratiri kuita tiri kuwana rutsigiro nehurumende kuti mari ikwanise kuuya. Tisingachazivivo isusu kuti hurumende iyo pachayo inenge yaunganidzawo pakadii.
Avo vanga vari mukuru wesangano reOxfam muZimbabwe vaMachinda Marongwe vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuru yavo iri kukumbira kunzwirwa tsitsi nevagari veguta reHarare zvichitevera dambudziko remvura iro rawira guta iri. VaChideme vanoti dambudziko iri rawedzirwa nekudzika kuri kuita mvura mumadhamu maviri anoti reHarava neSeke, ayo anowanisa guta iri mvura, pamwewo nekushayikwa kwemari yekunze kuti vatenge mishonga yekuchenesa mvura. Kanzuru yakatozivisa kuti misha inogara vanhu iri kumaodzanyemba ichange ichishayiwa mvura kwemaawa makumi manomwe nemaviri kana kuti mazuva matatu pasvondo. Kwemasvondo matatu adarika, kanzuru yanga ichiwanisa misha yemabvuku netafara mvura misi yemugovera nesvondo chete. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaChideme pamusoro penyaya iyi.
Wangu tiripa dambudziko guru zvikurusa maringe nekuwaniswa kwemvura. Sezvinozikamwa nevanhu vose, nyika iri panguva yedraught, hakuna mvura yakakwana iriko. Iko zvino tine madhamu anoti Harava neSeke haachakwanisi kuburisa mvura yakawanda. Izvo zviri kusakisa kuti tinge tichichenesa mvura kamwe chete kuPrince Edward pasvondo. Zvova zvaafekta nzvimbo dzinowana mvura kubva kuPrince Edward Water Treatment Plant. Toyazve kuMorton Jeffrey, tine dambudziko rekuti mvura yatinochenesa pazuva yambotidzikirei zvikurusa. Izvi zviri kubudikidzawo nenyaya yekushayiwa mari yokunze yokutengesa mishonga yakakwana. Kana tisina mishonga yakakwana, tinoti mishonga iripo iyoyo toisevenzesa zvekumbunyikidza kuti tichenese mvura shoma, tikwanise kuti vanhu varambe vachirarama. Tisingachenese mvura yakawanda, asi tichenesa mvura shoma maringe nemushonga unenge uripo. zvova zvakonzeresa kuti vanhu vange vachishayiwa mvura muchinguva chino apo tichitarisa dzimwe nzira dzekugadzirisa kuti mvura ingawanikwa yakawanda sei kubudikidza nekuwana mishonga yakawanda asi uko kunenge kwaita madrought kuzokaita sana sekena naharava demu tenge taakutongoisa kuna nyadenga kuti dai vationawo mvura yanaya yakawanda madhamu aya pana mvura inokwana.
Iyi nzvimbo dzipi dziri kusangana nedambudziko iye zvino vachidemu?
Kana patongosvika panguva yatiri iyi yekuti mvura yashoma zvinenge zvaakutobata guta rese kuti kune mazuva asingachawanike mvura kune dzimwe nzvimbo yomboendawo kune dzimwe nzvimbo mazuva mashoma oro maava mashoma kuti vanhu vainenge yambouya vanhu vambotichereredzerei varambe vaine mvura vakwanise kuramba vachiita mabasa avo.
Ndezvipi zvamungataurirawo vateereri vagari vemuHarare pane inonguva kuti vange vachiita nokuti tinonzwawo kuti mvura yemumabhohoro iri kunetsawo zvakari kuwana?
Chatinotaurira vagari ndechekuti mvura yatawana iyoyo ngatiishandisei zvine ungwaru. Ngatisapfachura mvura yatawana tikageza toisawo mumabhaketi tozoseenzesa mumatoireti. Kana tichigeza motikari tisageze motikari nemahosipaiti. Tigezewo motikari tikaisa mvura mumabhaketi asina kunyanya kuzarisa aishoma. Kana tichigeza mvura tisageze nemashawa tise mvura mubhaketi. Tisageze mapureti mvura ichingopfachukira nokuti iripo iyoyo haisi kukwanira navanhu vese vari muHarare.
Rimwe dambudziko rinotaurwa nevagari vachidemendere kuti havaziviswi mazuva anenge achiuya mvura munzvimbo dzavagere zvokudai vaiziva vaigara vakachereredzawo migoro nemabhavha. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Hongu, iro dambudziko tatoriona tichikutorigadzirisa. Chatingati timetable yekunge ichienesa mvura kunzvimbo dzakasiyana-siyana yapedza kugadzirwa. Manje-manje tinenge taakuchiendesa pese patinotaura nevanhu pasocial media, kumaredhiyo, kumatv kuti vanhu vange vachiziva kuti kwavo mvura inouya mazuva api kuti vakwanise kunge vachichereredzera mvura. Tine urombo zvikuru nedambudziko riripo iri asi tinotokumbira kuti vanhu vatinzwirewo urombo nekuti isusu tiri kutoshushikanawo muhana dzedu kuti kuzvino vanhu voita sei.
Avo vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe, ATUS, rinoti riri kuita musangano nenhengo dzaro muBulawayo mangwana. Musangano uyu unonzi uri kuitwa pasi pechirongwa cheSafe Learning Institutions Initiative. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyu uchange uri wevadzidzisi vanobva kumatunhu eMatabeleland North, Matabeleland South neBulawayo, uye uchapindwawo nemasangano eVeritas, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Student Christian Movement of Zimbabwe nemamwe. VaMasaraure vanoti musangano uyu uchakurukura matambudziko ari kusangana nevarairidzi. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Musangano watinawo mangwana ndewe madzidzisi vachironga nyaya dzesefiti yavo. Kuti vachizvingaitwe kuti vave sweti mumabasa, tichitarisa sweti yavo kubvira pamuhoro wavanowana, tichitarisa sweti yavo mukurohwa kwemasangano akaita seruling party vanomboya vachivaharasa vachivarova muzvikoro. Saka donzo redu nderekuwana mufungo wemadzidzisi kuti zvikoro zvedu kuti zvive sweti, kuti ivo sevaticha vave sweti, vana vave sweti, chii chatingaite senyika kuti vave sweti.
Vanenge vari pamusangano uyu ndivanani?
Musangano uyu uchakutwa nevadzidzisi vatorwa mumadistrict ese eMatabeleland South neMatabeleland North nevamwe vadzidzisi vemuBulawayo. Uchazengezve uchikoordinatwa nemamembers egungano ratinoti reSafe Learning Institutions Initiative rinosanganisira ATUS, rinosanganisira Student Christian Movement of Zimbabwe, Veritas, NGO Forum neRAU.
Ko mamwe masangano evadzidzisi anenge aripo here?
Masangano evadzidzisi hapana vakonfirma kuti vachange vakachiuya, asi takange tavakoka kuti vauye. Asi vakange vauya tinovagamuchira nemaoko maviri, takavatumira magwaro ekuvadeedza kuti vanga vachiuya.
Chamunotarisira kubudisa mumusangano uyu chii?
Chekutanga tinoda kuchibudisa negwaro rekuti vadzidzisi vemuZimbabwe vari kuti chiini yaya yesefiti. Saka tiri kuti tarikira kuburitsa yatoti position paper ichange iri yematicha ekuma Development. Position paper ichabatanidzwa nemaposition paper atakatora kumadzidzisi ekumashonaland. Tichazenge tichibatanidza neyachawana kumasvingo nemidlands. Kuti tikwanise kuti tizoenda kuhurumende tichikumbira hurumende kuti ikwanise kusaina chibvumirano chesafety maschools inonzi Safe Schools Declaration of 2015 yakaitwa kuOslo. Tiroda kuti tizonolobha tichishandisa position paper yatinenge tabhadhayo kumadzidzisi venyika yose. Tinotarisazve kuti tichazenge tichishandisa kulobha kuparliament kuti parliament ipushe kuti pave nemaregulations anogara ndiya safety yevana nevadzidzi kana vari pabasa ravo ravanoita muzvikoro.
Mati panenge pane mamwe masangano akazvimirira ega akaita sana Veritas NGO Forum. Basa ravo pamusangano uyu ndirei?
Basa remaorganizations aya tikatarisa verirau vanoita zveresearch zvetsvakurudzo. Vanotibatsirira neutesha hwavo wenjere hwekutsvagiridza nyaya nekutsvagiridza nhunha dzevanhu. Vanotibatsira kudokumenta nekuresearcha. Tikatarisa vanhu vatikuti veeastern Christian Movement vanotibatsira zvakare kuti vanomirira mastudents echitendero. Tichinzwawo pfungwa dzevadzidzi vari kumatertiary institutions vanosanganisirawo vanhu vachazomara vava varayiri. Tikatarisa vanhu vatikuti veveritas vane mbiri yekuziva zvemutemo.
Avo vange vari mutungamiri weatus vaobert masaraure vachitaura vari parunhare vari kubulawayo.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na8 pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na5 PM. Musi wechishanu kubva na4:45 PM kusvika na5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuSomalia vanoti vanhu makumi vaviri vafa uye vamwe makumi mana vakakuvara zvichitevera kuputika kwemabhambu mumotikari mbiri muguta reMogadishu. Izvi zvaitika mushure mokurwisana kwemauto nevarwisi mumigwagwa yeguta reMogadishu nhasi. Zviuru nezviuru zvevanhu muAlgeria zviri kuenderera mberi nokuratidzira muguta guru renyika iyi senzira yekuratidza kusafara kwazvo nedanho remutungamiri wenyika iyi vaAbdelaziz Bouteflika rekuda kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kuitira kuti vatonge kwematemu mashanu. Apo Congress yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yava pajo kuitwa, mubato iri hamuna kumira zvakanaka. Nhengo dzebato iri dziri kuswera dzichikandirana magovhu nematete musocial media pamwe neWhatsApp. Zviri pachena kuti mubato iri maita zvikwata zviviri zviri kunetsana. chimwe chikwata chiri kutsigira vachamisa. Chikwata ichi chinoti vachamisa havafanirwe kukukwidzwa pakongresi muna Chivabvu. Chimwe chikwata chiri kutsigira munyori mukuru webato vaDouglas Monzora pamwe nemumwe wevatevedzeri vomutungamiri webato vaElias Mudzuri. Chikwata chiri kutsigira vachamisa chiri kufambisa mashoko ekuti vaMudzuri navaMonzora vari kushandiswa neZANU PF. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti aya anongova mashoko okusvibisa vaMonzora navaMudzuri. VaMonzora vanoti zvigaro zvose zvebato zvinofanirwa kukupidzwa sezvinodiwa nebumbiro rebato. Asi chikwata chavachamisa chiri kuti vanhu vakaita savaMonzora navaMudzuri havafanirwe kupiwa mukana paKongresi. Pari zvino matunhu ari kuronga kudoma vanhu pazvigaro zvichakwikwidzwa paKongresi. Chava kunetsa mubato iri ndechekuti nderipi bumbiro remutemo yebato richashandiswa paKongresi iyi. Mutauriri webato vaJacob Mafume vakaudza Studio 7 zvondorinewo kuti zvigaro zvichakwikwidzwa paKongresi ndezvomutungamiri webato, vatevedzeri vake, sachigaro nasachigaro webato nemutevedzeri wake. Asi vaMonzora vakatiwo bumbiro remutemo webato rinoti zvigaro zvose zvinofanirwa kukukwidzwa. Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika muMDC ndizvo zvinoitika mumapato mazhinji panguva yakadai, asi chikuru ndechekuti vachamisa vanofanirwa kuratidza utungamiri hwavo nenzira inoratidza kuti sarudzo dzemapato dzinoitwa pajekerere. VaMavhinga vanoti MDC inofanirwa kupinda nekubuda musarudzo yeKongresi yakabatana pasina kuvengana nekupumana huroyi kuitira kuti veruzhinji varambe vachivatsigira.
Chandinoona segweta ndechekuti chinofanira kutungamidzwa kutevera zvakatarwa mubumbiro remusangano weMDC. MDC inoreva kuti Movement for Democratic Change. Kureva kuti maitiro avo vanofanira kunge vachitevera gwara rehutongi hwejechetere, ndo zvakakosha. Uyezve tinotarisira kuti pave nemuenzaniso wakanaka wemaitirwo anoitwa sarudzo, nekuti chikuru chinenge chichibva kumusangano weMDC ndechekuti pave nemaitiro matsva munyika panyaya dzezveutongi mumapato nemune dzimwe nzvimbo. Nekudaro vanenge vachiona tenge titasa muenzaniso nemucherechedzo wakanaka unofanira kubva kuMDC. Chavanofanira kutungamidza kutevera zvakatarwa mubumbiro ravo remutemo rekuti zvinofambiswa sei panyaya dzesarudzo murunyararo pasina bopoto, pasina mhirizhonga.
Vanoita sokusawirirana panyaya yekuti zvigaro zvinofanira kukwikwidzwa ndezvipi. Munoona sokuti pane chiri kuitika here mubato iri maererano nenyaya iyi?
Zvemakakatano hazvifaniri kunge zvichiitika, nekuti zvinofanira kuva pachena kuti bumbiro remutemo remusangano rinombova ripi, rinoti kudii. Izvozvo zvinofanira kunge zviri pachena. Uyezve kana dzichinge dziri pfungwa dzevamwe kuti zvimwe zvigaro ngazvisakwikwidzwe, chinofanira kuti chiitweko zvino chekuti mutungamiri weMDC vanosochamisa vanofanira kuchitungamira vachitaridza kuti kwete, kana zvigaro zvese zvichikwikwidzwa ngazviitwe, vanhu ngavazviite, pabude sarudzo yakanaka, pobuda utungamiri unotora musangano kuenda mberi pasina kutsemuka kwemusangano kana makakatanwa kana kutatsurana kuenda kuti vamwe vanhu vachizoramwa musangano. Chingava chinhu chikuru chingayemurwa zvikuru kana musangano weMDC ukapinda musarudzo idzi kukongresi yavo ukabuda vasina kutsemuka.
Kuti maprovhinzi asarudze vamiriri vayo vakasununguka vasingatye, chii chinofanira kutaurwa navatungamiri veMDC kumaprovhinzi aya?
Chikuru chinofanira kuitwa iko zvino, vanhu vemusangano vachitarisa kumutungamiri wemusangano vachamisa, ndechekuti nechimbi chimbi ngavagare pasi nevakuru vemusangano wavo, kudai ngava standing committee kana kuti vakurumidze kutaura kuvatsigiri nenhengo dzese dzemusangano kuti gwara remusangano rakamira rakadii, ndezvipi zvigaro zvinokwikwidzwa, nzira dzachona dzinofanira kuti dzifambiswe sei zvoitwa vakuru vemusangano vanotungamirwa navachamisa vachitaura kuti vanhu vasatya nekuti tsika yesarudzo haisi tsika yakaipa itsika yakanaka kwazvo inofanira kukurudzirwa
avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vachitaura vari parunare vari kuNew York kuno kuAmerica. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitiudza zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutarisa zvatiri kuona zvichiitika munyaya dzemakereke, nyanya ezvemweya. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Zika zika ngirozi, zika zika ngirozi, zika ndiwani enyasha.
Tinotenda munotaura namufundisi Chadi Moyo, tiri kuno kuSouth Africa kuPretoria, tinoti kwazuwai muri yeseZimbabwe. Pakunamata kwekudhara nekwazvino, chekutanga ndoda kunyanya kutaura pazvimisikidzo chezvechiprofita zvemweya. Chiprofita chachirangarira kudhara-dhara chaiva mukati memacheche emapostori aya ainamatira mukati memuti, ari kunamatira mukati mumaiva nechipostori. Makereke machicha fana nemasinagoga waechirunga anga asina chiprofiti, vachingoti hakuna chinonzi chiprofita. Asi nokufamba nokufamba vakazouya vakava vakachinja vakauya nemwe mutovo kuti vagone kuva nemwe nzira yakanaka. Saka ndo chimwe chimiro chakanga chiripo, but nhasi uno ukachitarisa zvinhu zvazvamira zvakadai kana tiri kunoonesa vafundisi chiri chiri kuitika chiri chinotirwadza, tisarisiya tasviba zvikuru, nokuti zviri kuitika zvino zvinotirwadza, zvinotibata mwoyo nezvakaitika, nokuti tanga tichifungidzira kuti kana tichiona zviri kuita vanhu vachinzi munhu unonzi wamutswa apa kuinzi munhu atengwa. Saka zvino zvinotibata ende tichiona chirangara zvikuru kuva kuti nhau yakafanei haisi nhau inosvibisa munhu umwe chete, inosvibisa munhu wese anonamata mutsara Mwari anotinda naJesu Kristu.
Rotaraona asirindirekuchitongwesa Zimbabwe.
Kwakadiko kuchitungwiza uko?
Kuchitungwiza kuri right chaizvo.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu.
Tete iyi ndo yanguva yekupedzisira yaitaurwa mubhaibheri yakuratidzwa.
Sei muri kudaro?
Tikada kuongorora machechi mazhinji iwawo aya. Machechi ezvinezvi mazhinji acho akuita zvebhizinesi, noti zvaMwari.
Hello maititi.
Oh, makadiko.
Tiri wadi zviri sei sei ikoko?
Ndakaona kuti tingatarire muriza reaction yangu dai kupararira iyi. Free muriza reaction, aiwa takatomuka nezvichodya spaghetti menini. Nyama after muriza reaction.
Makazvifunga sei kuti mupinde muriza reaction?
Ndakanitipawa zvangu naava profeti Lukawawo. Vakatiitira mashura, ndiwo mashura iwayo. Kuti munhu anoti iye amuka munhu akafa ndaramba, ndokutomuda kuti kana ane nharo ngaanyatsoonana nemufetofeto nekunge zvadawo mubvunza.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tina mukoma Albert, shamwari yedu yepano pastudio 7 mukoma Albert Nyarugwe panhare regai tibva tavadeedza. Hallo mukoma Albert.
Hallo Sis Marvelous, how are you?
Aiwa tiri wadi, tiri kuona skiti yenyu iyo, manga mafungei kwapa?
Pandakatarisa video yaprofet yakandishamisa chaizvo nezvandaiona, nekuti ndaiona munhu achifema zvake apo zviri kunzi ndiri kumutsa munhu akafa. So zvakangondinakidza ndikangoti regandimbotedzera zviri kuitika ipapo.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa dambudziko renzara ratarisana nenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. America inobatsira Zimbabwe nemari yokutenga chikafu inoita mamiriyoni 10.5. Vamwe vagari vomuHarare votarisana nedambudziko rokushaya mvura. Ndiri muWashington DC, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwazi omuhle, olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 1 kumbimbitho 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nyanga zonke lilango lapho umZimbabwe wonke ophumayo adobhe umthanyelo adobhe loba yimi angayenelisa ukwenzela ukuthi agezise ahlanze lapha ahlala khona. Sibhekane kakhulu lengcekeza ukuze kugcine futhi ingcekeza leyana isidalela uduko olukhulu olugcina lusidla izimali.
Uzulu wakobulawayo uphatheke ngobunengi emkhankasweni wokuthanyela lokudobha izibi elizweni lonke jikelele owe-National Cleanup Day. Ibandla le-MDC lithi amalungiselelo alo omhlangano wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress asekusibanga esiphezulu. Lanqanje kulembiko ethi kulokuxokozela okungadabula leli bandla phakathi. Kuwoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho ulonda impilo yomhlabeleli obedume ngomculo we-jazz uDorothy Masuka yena obhubhe ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakobulawayo ezingena kumakhulu lamakhulu zibambene namuhla emkhankasweni wokuthanyela lokudobha izibi kuleli dolobho phansi komkhankaso we-National Cleanup Campaign owenziwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke emadolobheni wonke elizwe. Kubika uBathabile Masuku.
Baphatheke emkhankasweni lo bagoqela osomabhizimusi abamabandla ezokholo kanye labezikolo. Unkosikazi Amukela Sidange, isikhulumeli sohlangothi lokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency, uthi ingcekeza nxa ingalahlwanga ngendlela eqondileyo igcina idala uhlupho lwendleko enkulu yokulwisana lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo enjenge-cholera le-typhoid.
Nyanga zonke lilango lapho umZimbabwe wonke ophumayo adobhe umthanyelo adobhe loba yimi angayenelisa ukwenzela ukuthi agezise ahlanze lapha ahlala khona. Sibhekane kakhulu lengcekeza ukuze kugcine futhi ingcekeza leyana isidalela uduko olukhulu olugcina lusidla izimali ikakhulu singakhangela imikhuhlane yabo-cholera layabo typhoid imkhuhlane ebangelwa ingcekeza liyana.
Unkosikazi Amukela Sidange uyalandisa njalo ethi asiyo yonke into engaba ingcekeza, kukhona okuphilayo okungasiphilisa kusiphe inotho nxa sokuthe kwaphekwa kumbe kwaguqulwa.
Ngaphandle kwalokho hlabezulu asikhangeleni futhi ukuthi lokho esikubiza sithi ingcekeza asikho konke okuyingcekeza okuyingcekeza. Khona phana engcekezeni kukhona okuphilayo okungasiphilisa thina esingathi ngesilungu ku-recyclables esingakuthatha sikubisele back into recycling. And nxa sesikufaka ku-recycling sesiphuma silomnothwana khona phana sizuze usompiliso. Kuthi lokhweni okubolayo izitshwala esikuqumayo emibhideni asikubiseleni njalo enhlabathini kuvundisa inhlabathi.
Umnumzana Tafara Chedimba isakhamuzi sakobulawayo uthi sekulicala ongalibotshelwa ukulahla izibi endaweni ezingaqondanga.
Mina ngivelapha ngabantwana abe-Herendaus College, the George Slindika branch. Angatsho ukuthi loko kuyenziwe ngu-first led kuyabongeka ku-right sibili kuyasitshengisa lathi ukuthi ule concern ngempilakahle yabantu ule concern le health le safety. And hayi kuyabongeka kakhulu, siyabonga kakhulu ngalokho.
Umnumzana Love Momthivu ngumbalisi ophatheke emkhankasweni wanamhlanje. Yenake uthi ukubona unkosikazi Mnangagwa ekhuluma ngendaba yokuhlanzeka kuveza ukuba uyaqhakathekisa impila kahle yabantu.
Umunye wabantu obuye lawe ukuzoyenza iNational Cleaning Day besilalele uFirst Lady uMai Mnangagwa esikhuthaza njengeCity of Bulawayo ukuthi sigcine indawo yethu ihlale iclean, sibe singabantu abangangcolisi indawo, njalo ube sikhuthaza ukuthi ukuthi indawo yethu singabe siyingcolisa selilicala elibotshiswayo. Umuntu engabe engcolisa indawo yakhe njalo uyabotshwa. So njengabantu bakoBulawayo lathi sizazama ngendlela yonke esikwanisayo ukuthi sigcine indawo yethu ibe iclean. Siyabonga.
UZulu wakoBulawayo uhlangane lonkosikazi Auxilia Mnangagwa ongumkamongameli welizwe emkhankasweni wanamhlanje koBulawayo. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi balondoloze indawo zabo zihlanzeke ukuze kwehliswe amathuba okumemetheka kwemikhuhlane yesihudo enjengecholera letyphoid. Uthe ujabuliswa ukuthi nxa kukhangelwa muva kusukela ngomnyaka odluleyo kuze kube manje, imikhankaso le isilethe umahluko omkhulu njalo omuhle. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi ukuhlanzeka akube yinto yansuku zonke, kungabi ngokwelanga elilodwa ngenyanga. Abantu abaningi bakhanya besukumela phezulu lamhlanje beza ngobunengi ukuzonanza lokuphatheka kulolu suku lokukhuthaza ukuhlanzeka. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Ibandla leMDC lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli entsha oweCongress asefike kusibanga esiphezulu lanxa nje kulembiko ethi kulokuxokozela okungadabula leli bandla phakathi nxa ungaphathwanga ngonanzelelo lomhlangano. Ukwehlukana kwemibono ebandleni leli kubonakale kuyona le iviki koBulawayo lapho kuza kuba lokhetho lukakansila kaward 28. Kulamalunga amabili azancintisa emele iMDC kulesi sikhundla athi umnumzana Colette Ndlovu kanye lonkosazana noMagugu Mloyi kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 30 kuyona le inyanga. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi uNdlovu ufunwa yinkokheli yebandla, kodwa abasekeli bebandla bona bafuna uMloyi. Lokhu kudonselana kubikwa kuyisibonelo sokwenzakala kuleli bandla elizweni lonke jikelele lapho kungela kuvumelana khona ekuqhutshweni kwenhlelo zebandla. UChris Kande weStudio 7 uxoxela umsekeli wesikhulumeli seMDC koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ye, iCongress ke sizayilungiselela manje okuqalayo ke irally yethu ezaba khona mhlaka 17 March eWhite Stadium koBulawayo. Sisuka lapho ke sesikhangelela ke ukuthi ke senze ke ama-congresses ethu eqala ke kubranch kuya kuward kuya kudistrict azafike kuprovince ke sesisuka lapho ke ngoMay ke sesiyangena ke kuCongress enkulu ke elizwe lonke. Sibona ingani nje njengensukwini hayi akukho ke okuzasiphambanisa, izahamba kuhle imihlangano yethu yonke naleyo size siyebamba iCongress enkulu njengeprovinsi yakoBulawayo. Hayi, sesizimisele sesizinikele ukuthi singene ke kuleyo Congress sinike ubukhokheli wethu imandate entsha eminyaka emihlanu.
Umhlangano wonalo irally oyithoyo izakhokhelwa ngubani?
Rally ikhokhelwa ngumongameli wethu uNelson Chamisa ke nguye ngumongameli wethu ke ngalesi sikhathi size siyefika kuCongress elokho nguye umongameli wethu.
Ye, manje kulawa maCongress amancane wezigaba yikho lapho yini okuzavela amabizo azaya phambili kuCongress yelizwe lonke?
Kunjalo sibili, amabizo yokho azaphuma khona khonapho ke ama-delegates ethu ephuma kuma-district ephuma ke kuma-provinces yiyo ke azahamba ke emhlanganweni omkhulu ke we-Congress enkulu.
Sesike sezwa amanye amabizo afana lelika mnumzana Douglas Muonzora nomnumzana Mdzuri uElias Mdzuri ukuthi ngabanye labo abafuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli kuliqiniso yini lokho?
Akwakathesi ke akulabizwe selikhona ke nje konke okungabe kuphuma kumaphephandaba ke kungaba ngelokho kuthiwa ngesilungu speculation kumbe propaganda kumbe nje abantu ababezithengisa. Amabizo azaphuma kuma-congress ethu amancane esizawenza kuma-ward la kuma-district la kuma-provinces yikho esinominetha khona ngoba ke inkokheli kazizinominethi zona. Yikho le ngabona kuphuma ibizo kathesi kabe ibizo lamanga ngoba akahlali phansi ke ama-provinces ukuthi anominate.
Umhlangano nalo uzayenzelwa kweliphi idolobho?
Hhayi she kwedolobho ke kakukakhulunywa, sisakhangela nje ama-venues ngobuningi bawo ngokuya kwesikhathi kho kuzaphuma khona-ke ubukhokheli bethu i-National Council isisitho ukuthi umhlangano uyenzelwe kuliphi idolobho njalo kuyiphi indawo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kule mbiko ethulwe inkokheli ye-MDC ethi ibandla elibusayo eleZANU-PF lilohlelo lokuphehla inzondano lokulwisana ku-MDC njalo seliqoqe imali engena kuzigidi eziyisithupha ukuze lifeze lokhu ngaphambilini komhlangano we-Congress. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwanazi.
Khona ma ubhekile indlela izinto ezenzakala ngakhona ukudlephana nokukewulana ukukhona kubakhokheli bebandla, siyakubona ukuthi kungenzeka futhi liqhekezeke phakathi njengoba selake laqhekezeka kaningi uma kufika ezikhathini ezinje. Usho ke ukuthi abakhokheli be-MDC uma kuthi ibandla labo bayalithanda kumele-ke babone ukuthi bayavala izikhala lezi ukuqhekezeka lokho kukhona ukuze basindise ibandla labo ngoba ukudabukana kwalo phakathi kusho ukuthi kuzolishiya lisingasenamandla nesisindo ebekade livele linaso yokuqaleni ngemva kokuba vele lona like lehlulwa izanu kukhetho oludlulileyo. So kuzalithiya-ke lingasenamandla seliphephuka nje njengephepha.
Khona kuyini kahle kahle obekungayenziwa ikakhulu emhlanganweni lapho kukhethwa khona inkokheli? Abanye bededele emuva na kuthiwe uChamisa kumbe kumele bebe lokhetho njengalokho abafuna ukukwenza?
Mina ngokubona kwami ibandla le-MDC alikafiki ezingeni lapho okungathiwa izinto kumele zizenzakalele zodwa kungazange kwaba khona lokho kuthiwa yi-guided democracy. Ngoba kungaze kube njalo abalandeli bavele bazoba nabo abantu abathile kubakhokheli babo bazafuna ukuthi babalandele, kube nabanye abazofuna ukuthi baphikisane nalabo abakhethwe ngabanye. Lokho kuzoshiya-ke ibandla leqhawukane phakathi. Okungasiza-ke ukuthi kubakhokheli bona bodwa bahlale phansi bavumelane ukuthi hhayi-ke njengoba kunjenje-nje asingabulali ibandla ngenxa yezikhundla. Kumele kube nomuntu ozophatha lapha abe ngu-president nge-consensus ngokuvumelana asibekeni bani angaze abe lo muntu omphikisa ngoba lo ozofika amphikise uzokuthi anganqotshwa aphume labantu bakhe ibandla lidabukane phakathi. Babheke zonke nje izikhundla ezibalulekileyo kusukela kuye umongameli kwehle kumsekeli kuye kumgcini sihlalo kunobhala jikelele kumphathi isikhwama konke kwehle bavumelane nje bese beyadlula kulokho bese kukhontiswa lezinye izikhundla ezincane yize lapho kungavunyelwana khona ukuthi kube khona umqhudelwano.
Umnumzana George Mkhwanazi yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Aba mabandla okholo lwesiKristu akumanyano weZimbabwe Council of Churches sebekhuthaze abasakhulayo ukuthi behlukane lomkhuba wokukhethana ngezamabandla ezombusazwe la wezokholo njalo bengaze bavuma ukusetshenziswa njengodlawu ngabasezikhundleni eziphezulu. UMavis Kama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iphume emhlanganweni wabasakhulayo owe National Youth Leaders Dialogue owenzelwe eweteleni ye Kentucky Hotel wokugqiba uhlelo lwe Youth Care Week oluqale mhla ka 21 kusiyafika umhla ka 28 inhlolanja. Umsunguli wenhlanganiso ye Science of Hope Trust esebenza labantu abakhubazekileyo unkosazana Samantha Sibanda ngomunye wabangenela umhlangano. Yena ke uthi kuqakathekile ukuba bafunde ukwamukelana njengabasakhulayo basebenzisane kungakhathalekile ukuba bayisima kanjani.
Liqinise ukuthi wonkona kulezinto eziningi ezisidividayo, but sithi khonkhona dikho lapho kumele siqale khona. Kulezinye izinto esizaphombuza inheritance, asiqalise nini nje ukukhuluma. I-dialogue asonto esingathi yinto eqalisa nxa sokule conflict, hayi kumele ibe khona sonke isikhathi, whether it's peace ibe khona.
Kwasekelwa ngunkosazana Bongani Madziwa wenhlanganiso ye-Epworth Civil Young Influencers Network Connect.
Ngoba thina as the youths ngathi asila i-opportunity yokuthi lathi i-voice yethu izwakale ngale phezulu ku-parliament, ngoba i-government iyaphomba ukusinika ama-programs ukuthi hayi sifuna ukuthi siyenze lokho, kuvule i-bank and lezinye izinto eziningi. Siyaqonda ukukhuluma ama-problems esiwafesayo, not ukuthi omunye umuntu osehofisini ohlezi kuhle, to be our voice.
Esinye seziphathamandla se-ZCC umfundisi Samuel Sifelani ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuqhuba inhlelo eziqondana labasakhulayo, ikakhulu ngenyanga kanhlolanja eyaziwa ngokunanza okwenziwa ngabasakhulayo eye-Youth Month.
Sincedisana labo, sibafundisa, sibalalele ukuthi bona bathini, kuyini okubabambayo, kuyini okubahluphayo njengabontanga. Nxa silapha ngumkhankaso owe-national dialogue esilawo, but sifuna ukuthi sifake ilizwi labontanga phakathi kwe-dialogue, ngoba isikhathi esiningi abantu abadalayo bababuyayo, abantu abanamandla, abantu abaziwayo bababuya ndawonye bakhulumisane. Nxa bezakhulumisana sebetshiya ontanga ngemuva. So thina sithi njengeZimbabwe Council of Churches sesifaka ontanga phambili njengoba beyibo abaningi lapha elizweni ukuthi sizwe ukuthi labo bathini ngendaba enhlala kahle yabo.
Umfundisi Sifelani uthi ontanga bahlezi belesifiso sokutsho imibono yabo kodwa kabalitholiswa ithuba lokukhuluma.
Kungaba ezembangazwe, kungaba kweze economy, even langakithi emachurchini sibona ngathi ontanga baphiwa isikhathi esilutshwane, abanye kabasitholi lokuthi bakhulume labo. Kodwa sizama ukuthi sibavulele babe bathole isikhathi, bathole ispace yokuthi labo bakhulume, bazwakale, ilizwi labo lizwakale.
Uthi kumele bafundiswe abasakhulayo ukuze bangaze baqhubekisa phambili eminye imikhuba emibi abayithatha ebadaleni babo yokulwisana ngoba besehlukana ngendlela ezehlukeneyo.
Kuqakathekile ukuthi abantu babonisane, babonane njengabantu kuqala. Okwesibili, bafake eceleni ukuthi nxabe ukuthi ama-affiliation abo ezempangazwe, ezamasonto, ukuthi bavela ngapi. Akusincedi ngalutho ngoba lokhu kwenza ukuthi abantu babe belokhu bengathi bababonane, bakhulumisane. Thina sithi njengontanga ngabantu banye baphuma elizweni linye, njengalokho ke kutsho ukuthi ngabantu, ngabantwana bomuntu munye. So kuba kuyabancedisa labo ukuthi ontanga laba babe ndawonye babophe into eqinileyo, into enye.
Umhlangano wayizolo ubuthanise abasakhulayo abavele kumabandla okholo lwesiKristu angamalunga aweZCC kanye nenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezizimeleyo ikakhulu ezabasakhulayo. Iningi labakhulume emhlanganweni lo baqonqosele ngokuqakatheka kokuhlanganisa abasakhulayo sikhathi sonke ukuze bafunde ukukhulumisana behlanganiswa yibutsha babo, hatshi okunye okunenginengi. Uhlelo lwemihlangano yabasakhulayo eqoqwe ngabenhlanganiso ye-ZCC ngaphansi kwemikhankaso eye-Youth Care Week campaign luqhutshwe hatshi eHarare kuphela kodwa lasemadolobheni agoqela kwaBulawayo, Gweru, eMashingo, Mutare lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Singene kwezivela kwamanyamazwe. Inani lasebefele kulwisaneni okuqhamuke phakathi kwamalwa ecatsha labebutho likahulumende kwele Somalia selifike kwaba ngamashumi amabili kuyona le iviki kuphela. Umphathintambo obona ngezomvikela kwele Singapore uthi ilizwe lakhe liqoqa ukuthenga indizamtshina zebutho zohlobo lwe F-35 models kwele Melika. Umanspala wedolobho leGwanda usephiwe amandla okuhlanza amanzi akulelo dolobho obekungumsebenzi obuphansi kohlangothi lukahulumende olwezinwa. Lokhu kukhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kuleli dolobho. Kubika uAlbert Ncube.
Umphathintambo obona ngentuthuko yezabelo uMnumzana July Moyo uthi leli nyathelo ukuthi umsebenzi wokutholakala kwamanzi uqondiswa ngumansipala kungezinye zendlela zokuletha umbuso wezabelo o-devolution. Ekhuluma eseGwanda izolo emhlanganweni wokuxoxisana ngendlela umbuso wezabelo ozaqhutshwa ngayo, uma uthi amadolobha agoqela eleGwanda, Beitbridge kanye lePlumtree azathuthukiswa emsebenzini wezamanzi. Umoya uthi kungase insuku zatshwala iGwanda izathola lawo mandla okuziqondisela umsebenzi wamanzi njalo izaphiwa izigidi ezine zamadola $4 million emalini eyabelwa izabelo.
Sile Plum, iBeitbridge leGwanda zontathu zilodubo lwamanzi njalo amanzi ayimpilo. Kungakho ngisebenzalane loshiri ukuze sithuthukise ezamanzi kulawo madolobha. Yikho nje sibaphe $4 million ngamunye.
So there we have put $4 million each.
Umeya weGwanda uMnumzana Justin Majali uthi udaba lombuso wezabelo akumelanga lugxile kwezomnotho kuphela.
Ngathi besikhangelele ukuthi kube i-devolution ku-governance yonke indawo hathi kwezomnotho kuphela. Kodwa lanxa kunjalo kumele siqhubekele phambili siloko siyilolonga siyilungiselela ukuthi incede abantu bakithi. Njalo uMinisitri kwakhuluma ngodaba lwamanzi uthi abuya eGwanda kodwa ke asikanikwa i-date ukuthi iendova izayo kwenza nini. Kodwa into esiyamukela kakhulu abantu beGwanda bese behlezi isikhathi eside belokho bekumelele lokho.
UMnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba ngumeya weGwanda ngomunye ongene lo mhlangano. Yena ke uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende agcwalise ahlale ukuthembisa.
Uhulumende lo umnyama yikuthi usekhuluma izinto eziningi ezizwakala zimnandi ziqumbaqumba indlebe, kodwa nxa sekubuya ekwenzeni kasiboni imphumela yakhona. Sizabona ke sizalinda siyakuthi lidube ngamabala nxa sekuthe kwenzakala, kodwa inkulumo kakhulu kamphathi ntambo ibingathi iyezwakala.
Umsekeli kamphathi ntambo obona ngezokuthengiselana uMnumzana Raji Modi la ubekhona embuthaneni wayizolo. Umoti uthi zansi emandebeleni kuzamele ivuselela amankampani afana le-Bed Producing Company njalo kuvula amanye azachola igolide. Lo mbuthano obuqoqwe ngabe-Chartered Institute of Project Managers Zimbabwe besebenzelana le-Citizens Lab ungenwe izakhamizi eGwanda abakamansipala, iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo labanye. Ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhokile.
Kuwoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho usethulela isikhumbuzo sempilo yomhlabelelo bedume ngomculo we-jazz uDorothy Masuka. Amakhulu abantu ebethe kwaqa lamhlanje emkhosini wokumkhumbula edolobheni le-Johannesburg kwele South Africa.
umculi, umbhali womculo kanye leqhawe lempi yenkululeko. Lawo ngamazwi asetshenziswe izikhulumi zonke ebesembuthanweni wokukhumbula umuyi eJohannesburg Theatre. Bonke bebechaza umuyi njengomunye wabasunguli bomdumo weAfro Jazz kanye lokusebenzisa lo mculo empini yenkululeko. Kodwa ke bebevumelana ukuthi zasingasweleke zokubulalisa abantu ngembambo kumama Dorothy.
Parafana nawe ndikwenze nuipare awaziluto ozubone nasipare.
Usomabhizimusi uJohannesburg umnumzana Dan Maphalala laye ubesembuthanweni wesikhumbuzo sikamuye.
UDorothy usebenze kakhulu and uyenzile ubambile indima yakhe and then umotivate intsha iyouth yethu yonke iyawazi umculo wakhe nabanye sebahambile ubamotivetile hayi at least uphumule.
Umuyi ubezelwe ngomnyaka ka-1935 kobulawayo wayakhulela kule South Africa lapho aqala ukuduma ngedlalade lakhe lakuqala ele minyaka elitshumi lesithupha nje kuphela. Ezinye zakhe ezadla ubhedu zikoqela uhamba nontsokolo, uzono zam, uDr. Malani noLumumba. Imbongi bezikulumbuthano zona bezimchaza njengeqhawe. Bekulenhlobonhlobo yonke yabaculi kulumbuthano ikakhulu abaqhumisa umdumo we-jazz yakudala. Umculo kaDorothy umenze waba ngumabonabulawe kwele South Africa. Kanti laseZimbabwe umbuso kaSmith wawufuna ukumsusela amanqe waze wayaphephela kwele Zambia. Yena-ke ubhubhe mhla ka-23 ngenyanga epheleleyo ngemva kokugula isikhathi eside ehlaselwe umkhuhlane wokuma uhlangothi le-hypertension eyaziwa ngabaningi ukuthi i-BP. Umuyi uzangcwatshwa ngensonto emathuneni e-West Park Cemetery edolobheni le-Johannesburg le-South Africa. Manestro 7 de Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Lala ngokuthula anti Dr. Dorothy Masuka ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wakobulawayo ophatheke ngobunenge emkhankasweni welizwe lonke jikelele okuthanyela esitaladeni lokudobha izibi. Kwanele mthwakazi likhumbulela uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.